zvina kureruka kurarira nzara roiki aive makwikwi zvina kureruka kurarira nzara roiki aive makwikwi zvina kureruka kurarira nzara
Riziki
izi aive makwikwi zvina kureruka kurarira nzara
Riziki izi spitzo riziki izi
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao
ai asizvaisa ma easy kweta kunge AB C murode mai sama clean takabata ma crazy kuti ndiwane victory na yuta senda kude mubin why you know about starving kurara nenzara pasina chaibuda tichiri mamtara asita Takushikira chakala Musandi wane kupenye mwakanya kote shwaive nyore Maya Kama pocho taibuta kusili tutoka tokesha nyaya Zimangu vanda iriska ndichikwata ndo tuko ndikafa Ndikafa Gaya
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao
wangu wandina kumira andina kumira ndaiziva kuti mberi ndichabudikira pati pakashanda tsuma nematimikira kuti chisiya chiere zuva richivira so you better believe in yourself yeah you're gonna make it one day Ajago blessa Yahweh, Yahweh Musandi wane kupenye mwakanya kote shwaive nyore maya Kama pocho taibuta kusili tutoka tokesha nyaya Zimangu vanda iriska ndichikwata ndo tuko ndikafa
Kazovuta win makomborero jawi saka mochandinzwao HK takavuta win makomborero jawi saka mochandinzwao